Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushishikana zvikuru pamusoro pevanhu vemapato anopikisa vari kuramba vachibhutwa nekurohwa. SADC ichaita musangano wayo mukuru muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatori venhau vemuZimbabwe kuti varambe vakashinga mukuita basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC kustudio 7. Hurumende yeAmerica inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pekumbunyikidzwa kwevatsigiri vemapato anopikisa vachiti uku kutyora kodzero dzevanhu nekushaya hanya nerusununguko rwevanhu. Muzinda weAmerica muHarare wakabudisa mashoko awa nezuro zvichitevera kupambwa kwakaitwa imwe nhengo yechidiki yebato reCCC varizve nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore. Izvi zviri kuramba zvichiitika kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa dzikapfuura. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart vakaratidzira vari vega nemusi wechitatu mushure mekupambwa kwavagadziore. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Tiri kushushikana nekuramba tichiona vanhu vachipambwa. Tiri kutoshaya kuti chiko chiri kukonzera izvozvi. Sarudzo dzakaitwa vakahwina vakadzikirewa. Chokwadi takangoona maparliamentary achitotorewa iniwo president vachitorewa ini and vazhinji vaitova munhu vava kutotarira zvekumberi, vava kutarisa kuti saka zvichafamba sei. Hongu tiri kuona sadhakini asi zvekuti vanhu vacharamba vachitakwa, vanhu vacharamba vachiogwa, vanhu vacharamba vachishungurudzwa. Zvinhu zvatiri kutoshaya kuti zviri kubva nekupi. Zvinhu zvinofanira kuti zvipere, zvinhu zvisingambiyongeko senjuri yatiri mukore watichagara.
Chinozoita kuti zvirambe zvichidai munyika semusina mutemo chii? Hapana zvingaitwa here kuti zvipere izvi?
Zvinofanira kuti zviitwe zviripo. Nyaya iripo ndeyepolitical goodwill, yekuti avo vanhu vane masimba ndivo vanogona kuisa mazivo ava kuti vaite zvavari kuita. Mifananidzo iyo yakaenda mumapepa esocial media iri kuratidza kuti vanhu ava vatori, iri kuratidza kuti vanhu ava vanhu vanonzi vanoshandisa hurumende. Saka vari kuzviita vaine mvuo yehurumende. Saka kana vachisaa hurumende, hurumende ndiye ari kukona akoni kuti havarege izvozvo, nekuti kazhinji kacho hurumende inoti hapanera tinoziva. Zvino kana mapepa avo obuda oonekwa jekerere oziini kana ondavana ndingi, ndavari kungoita kuti tione kuti hurumende haine zvekuita navo.
Ivo vebato reCCC vari kuti vakamhanara kumapurisa nezuro. Mapurisawo tichitaura navo vari kuti havana chavakawana chakamhanharwa nezvenyaya iyoyi. Zvinhu zvakadai zvingade kumirirwa kuti patange panzi pamhanharwa here kuti mapurisa atore matanho?
Handizive kuti ivo vari kugara munyika ipi, nekuti ivo vanenge vakagara kuposition vakamirira kuti vachaona ripoti. Asi nyaya iyi yakazara mumasaisai kubva payakatumirwa achiti pane vanhu vari kundimhanyisa. Ivo vangaubva kuprotekta munhu aurayiwa here? Mapurisa havasi kukumba here? Kuno zvakaitika. Pana midzo yakaakarara achiratidza kutambudzika, achiratidza kuti arohwa iripo. Kana munhu aita chichemombe chakaitwa ichochi, ngavabude vaende vanomuisa kuti chakaitika. Vatoaukamba vachiti chagona auya.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti hurumende nemapurisa havasi kutaura chokwadi pamusoro pezviri kuitika.
Nick Mangwana anogota uraka mirira mapurisa akamira sani. Nick Mangwana hasi mutauriri wemapurisa. Ngaambomira zvekumapurisa, ngaaite zvekuhurumende kwaano, kwanova ndiko kwaanotaurira. Zviri kuitwa izvi neZANU-PF hazvina kunaka. Mukomana ari kurwadziwa zvisingaiti, ari kurwadziwa ari muchipatara. Akabayiwa mafira mberi nematororo eZANU-PF.
Taurawo neve ZANU-PF tichivaudza kuti vari kufungirwawo kuti vane ruoko munyaya idzi, asi vari kuramba vachitiwa havana chavanoziva.
Isusu sebato ticharamba takashinga, takamira, tibuditsa pachena maitikiro ari kuitwa zvinhu, tichiratidza vanhu kuti mhondi ndiva nani, mabhinya ndiva nani, vanhu venyika vazive. Dai mapurisa akanga achida kuita basa ravo nemazvo, vaidei vakabatwa vanhu. Asi manzwiro atiri kuita kunonzi ivo ivava vakabhinya takudzwa, atori mapurisa vanotoshandira paHarare Central Police Station. Saka tine dambudziko, nofanira kuti rigadzirisiwe. Dambudziko rekuti mapurisa anofanira kunge achichengetedza vanhu nekuchengetedza mutemo. Mukati mavo mune zvipoka zvevanhu zviri kuitwa unhubu hwekufamba huchibhinya vanhu, huchikuvadza vanhu. Saka tine dambudziko, nofanira kuti rigadzirisiwe senyika.
Zvoitwa sei kuti nyaya idzi dzipere idzi?
Tinoramba tichikurudzira kuti mapurisa enyika ngaaite basa ravo semurayo uripo paPolice Act unovarambira kuti vanofanira kushanda sei, vachienda kupi, vachibatsira vanhu, vachidzivirira vanhu, vachichengetedza mutemo wenyika.
Mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi. Evans Abatawo, mukuru anoona nezvekufamba kwemashoko mubato reZANU-PF, vaFarai Marapira kuti tinzwewo maonero avo.
Vakuru veopposition vanofanira kuziva kuti nhau dzezimhosva hadzitongegwi pasocial media. Kana chiri chokwadi kuti vangadzorwe vari kuti vakatorwa zvisiri pamutemo, ngakundoitwa kapolice report inoonekwa nejekerere rose. Mapurisa onzi ngaateerere nyaya, nyaya yotevererwa yotariswa.
Tichitaura neveCCC vari kukunongedzeraiwo munwe, vachiti ndimi muri kutuma vanhu kuzopamba vanhu vebato ravo.
Isu sebato reZANU-PF ndinogara nichitaura kuti hatifambi nekuteerana namakuhwa nenhau dzisina umboo, nhau dzisina zadzikiso. Kana chiri chokwadi kuti ivo vari kuti vakatogwa, ngavaende kumapurisa vandomhanara. Kana vasina kumhanara kumapurisa, saka varoda kuti nyaya yacho yekugadziriswa kupi? Isu seZANU-PF tinofamba nomutemo. Uyezve idzi inyaya hakasike kutanga pachibuda nyaya yakaita soiyi yekuti kunonzi ndingatogwa, zvozobuda pamberi kuti kwaiva kungogadzira zvemafirimu. Saka isu kana tichiona munhu achibuda achiti akatogwa, orega kundomhanara, tinenge tangoti mafirimu futi atanga kugadzikwa.
Saka imi sebato muri kuitawo sei nechimiro chave munyika ichi?
Isusu hatisi kunyanyisa, siso redu nesimba redu pazviri. Isusu tiri pakuvaka nyika yeZimbabwe kuti vanhu veZimbabwe vawane pundutso, vawane ramangwana rakanaka. Izvi tikazviteedzera izvi, tinokoshewa chatakavhoteregwa navanhu. Saka seZANU-PF tiri kuramba takatarisa gwara rava Munangagwa rekuti tisumudzire nyika yedu zvoga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare naEvans Sininga weStudio 7. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhak wakatadza kuitwa padandemutande nemusi wechipiri chapfuura uchaitwa mangwana mugovera muAngola. Musangano uyu uchatungamirwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola vaJoao Lourenco, uye uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edi Mahembe vanoti vanhu vachange vakamirira kuona kana SADC ichikwanisa kubvumirana negwaro rakanyorwa nenhumwa dzaro dzayakatuma kunoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe, vachiti kubvumirana kana kusabvumirana nezviri mugwaro iri zvinongosiya SADC iri pakaoma.
Pechasvika mudariro, SADC inenge yakatarisirwa pakuita zvinhu zviviri. Chokutanga kuti inokwanisa here kubvumirana neSADC Election Observer Mission Report yakanyorwa navamumba iya kuti zvinoindirana here kuzvokuti Zimbabwe haina kuita sarudzo zvakanaka. Kana yangodaro SADC kuti yabvumirana neripoti iyoyo, zvinenge zvavakureva kuti resolution yavachaita kana chibvumirano chavachaita chichange chava kuchokuti sekuti sarudzo hazina kuitwa zvakanaka, zvinga zvava kuti vanhu vetwa here kupeta mubatanidzwa hurumende kana kuti kwetwa National Transition Authority kana kuti kwetwa election manyuwani. Asi maonero angu hangu handifungi kuti SADC ichaita izvozvo. Cheingangoita ikawirirana neripoti iyo kuti maelection anoitwa zvakanaka, chingatoita chakatokosha kuti vanhu veZimbabwe garai pasi muwirirane. Ndozvandingangoona zvinoitika. Zvinogona kuitika zvekuti number 2 SADC inogona kusawirirana neripoti iroro zvaya zvokuti inoti yes takazviona zvedu asi ha zvinoitika. Varamaposa vanenge vakambotaura mutaurirwo wekuti zvinoitika kuti hapana election isina dambudziko, kwese kwese kunongoita madambudziko. Saka zvinoronga zvakureva kuti SADC haizogamushiri ripoti sezvariri.
Dr. Mahembe, iyo SADC tikatarisa nhoroondo yayo kubva payakaumbwa, pane payakambomirawo here ichikakavadzana neimwe nhengo yeSADC ichiti wakanganisa? Pane payakambobudawo pachena ichitaura zvinhu zvakaita saizvozvo here, zvinoita kuti titarisire kuti kuda pamwe inogona kutsiurawo Zimbabwe ikataura kuti Zimbabwe iite zvinhu nenzira iri nani kupfuura zvayakaita?
SADC mazivire edu chaiwo uchitarisa vamiri nokutaura kuzvaya zvokuti pane umwe akanganisa umwewo akanganisa kuda vanoita iyaya yaita yainzi navamwe mumbeki quiet diplomacy, kana kuti vanongoti tinongotaurirana takavharirana madoo. Asi takanyaya yekukoshera vanhu veSADC chindonzwa vachitaura chare inyaya yekuti sovereignty, kureva kuti tidi dzimwe nyika dzinopinda mune kutonga kwedzimwe nyika. Kuzoita inogona kutaurwa zvinzi it's a gentleman's club, tinogona kutozviona kuti zvinoitika izvozvo. Sokuti hakuna zvetinomboona member state yeSADC ichiudza another member state kuti zvawaita zvakashata. Saka vanenge vanochengetedzana, vanoprotectana vanhu vacho. Asi tisambokanganwazve kuti Zimbabwe yagara ichikuita maelections SADC ichingouya ichingoti they are free and fair, free and fair, free and fair. Zvakazoitika muna 2023 ndo zvokutanga SADC ichiti maonero edu hatisi kuona kusokuti maelections akaitwa zviri zvinoenderana neconstitution yeZimbabwe, zvinoenderana neelectoral act, uyezve hazvisi kutopindirana neSADC guidelines ikuita maelections. Saka ipapo ndo panoita kuti tiite sokuti fungidzira kuti kuda SADC yazvo svikawo panguva yekuona kuti pane zvinhu zvakashata zviri kuitwa muZimbabwe zvingaenderani neconstitution yacho.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Edi Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inoti upenyu hwevatori venhau hunofanirwa kukosheswa kupfuura zviri kuitika iko zvino. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vatori venhau vanofanirwa kukosheswa munyika dzose, vachikurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti varambe vakasimba mukuita basa ravo. Izvi zvinotevera kucherechedzwa nezuro kwezuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists.
Izwa guru chaizvo ngekuti rinotirangarisa vatori venhau ndivo vanotipa ruzivo rwezviri kuitika munyika dzese dzepasi panapa. Saka izwa ratinogara tichirangarira kuti wanawa vanotapa nhau, kunyanya vanotapa nhau kunyika kuri kurwiwa nevanotapa nhau kunyika dzine vatungamiri vasina hanya nemararamiro evanhu, vanogara vari munjodzi nguva dzese. Zuva nezuva pane mutapi wenhau anourayiwa, anoshungurudzwa kana kuti anoiswa mujeri. Saka ibasa rinofarirwa chaizvo, rinotendwa chaizvo nevanhu, asi ibasa rinotyisa ngekuti upenyu hwako hauzivi kuti rechamangwana uchamuka uri mupenyu here kana kuti uchamuka uri mujeri here, hauziwe ba. Saka tichirangarira zuva iroro kufunga wanawa vane rusvingo rwakadaro wanoenda kunzvimbo dzine njodzi asi wakazvimirira kutapa nhau kuti tese tizive kuti chii chiri kuitika munyika.
Chinoita kuti vatapi venhau vashungurudzwe kana kuurawa kana kurohwa kumbunyikidzwa zvese izvi, chinoita kuti zvese izvi zviitwe kuvatori venhau chii, profesa?
Ndechekuti wamaona wadika zvinonyorwa nevatapi venhau. Kana uri mutungamiri zvakaita sekuZimbabwe zviya, unoshungurudza wanhuka muZimbabwe, haudi kuti kunyorwe kuti uri kushungurudza wanhu. Saka watapi wenhau muZimbabwe nhau vari munjodzi dzakadaro, kunyanya vanosenzesa vanoshandira mapepa nhau aya akazvimirira oga. Kozotiwo kuitwa hondo uku warwi muhondo imomo hawadiba kuti watapiwo nhau wanyore zvechokwadi. Saka zvichinzi panoitwa hondo mufi wekutanga ichokwadi, wechipiri tapi wenhau. Ndo zvinokonzera izvozvo.
Kana takatarisa uwandu hwavo nebasa ravanoita, tingati rutsigiro runopiwa vatapi venhau nehurumende dzepasi panapa rutsigiro hwakakwana here?
Kwete. Kungadai kuri kuAfrica, kungadai kuri kuEurope, kungadai kuri kuAmerica, rutsigiro harukwaniba. Bato reUnited Nations rakaedza gore negore kuti edzai nyika dzese dzepasi dziedze padzinokwanisa kuchengetedza upenyu hwevatapi venhau. Asi hazviitike ba. Even kune mirawo inonzi inochengetedza mararamiro evatapi venhau, mirawo yacho haiteerwi nguva dzese. KuAfrica kune chibvumirano chakaitwa kare kare chekuti watapi venhau wapuhwe mararamiro, wapuhwe rusununguko rwekutapa nhau, asi chibvumirano chacho hapana anochiteerera. Saka tichiona kwese kunyanya kuZimbabwe kuya, watapi venhau wakazvimirira, wanopinda mukushungurudzwa nguva dzese.
Mataura pamusoro peZimbabwe, munotii kuvatapi venhau vekuZimbabwe vari muZimbabwe nevanoshandira kunze?
Mashoko anoenda kuvatapi venhau wekuZimbabwe wemapepa nhau akazvimirira ega ndeyekuti wakatora basa iri. Ndinodaira kuti waiziva kana kuti wakuziva zvinokuti ibasa zvatinotaura kuti garai makashinga.
Uzvina Fundo, Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, kanzuru yeguta reHarare yakazivisa nezvebhajeti yaro rinopfuura mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica, US 500 million, yekugadzirisa dambudziko remvura nezvimwe zviri kunetsa muguta. Sachigaro vekomiti inoona nezvemari dzekanzuru vaCosta Mande vakati hafu yemari iyi ichashandiswa mukugadzirisa zvemvura neutsanana. MuNewsday makare mune nyaya inoti bato riri kutonga reZANPF ravezve kushandisa sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mukutsvaga rutsigiro pasarudzo dzemabuy elections achaitwa musi wa9 zvita. Vakafanira kubata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari kuramba zvakabudiswa nemamwe mapepa nhau ekuti bato ravo riri kuronga kuita kongresi yechimbi-chimbi senzira yokubisa mubato iri avo vanotyirwa kuti vangakanganisa utungamiri hwavaNelson Chamisa. Gurukota rinoona nezvemadzimai, amai Monica Mutsvangwa neZuro vakashora kusaenzana pakati pevarume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika vachiti izvi zvinokanganisa utongi hwejekerere. Amai Mutsvangwa vari kushoravo mapato ezvematongerwo enyika vachiti haana kupa vechidzimai mikana yekukwikwidzavo musarudzo dzichangopfuura. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
andimona nasi zvazobuda pachena manje vanhu vaya abuda kuti vaonekwa zvainzi ACC zvainoita nezvemugodzi masuru he vanozoonekwa vakudzana vaudza KFC nasi hevo vana vakaadhapta nigadzoro hevo vazvikanwa ngavachisungwa katoni vachisungwa vaite action toni action yavanoshita he vanhu vachinyepera heyo action ngavaite vasunge vanavo masiyayo ari kuadhapta vanhu ayo abuda pachena nasi ngavasunge bvunzai wee mukuru wavo spokesperson wezatarapi kuri hevo vanavo vamujere here tinzori zvakamira sei muone kuti ZANU PF ihurumende yechimbavha ihurumende yemhondi inonyepera zvinhu zvainoziva neichinyepa yezvo vabuda pachena ngavachivasunga toni vaudzei vabvunzei komahwande vabvunzei mubvunzeispokesperson wezatarapi mubvunzei tinzori zvakamira sei tonzwa kuti vamujere here vanavo
ini nyana chidongotoro zvangu pamusoro pavamunangagwa kuti babava vai vasinganyari vasingaremekedzi kodzero dzevanhu mazanu pf anonyanya kugona chii chavanogona vasina ava ndivo vega vasingaiti mhosva panyika panapa chii chavari kushungurudzira masapota acc vakadii kuvatonga mhosva vakapara mhosva dzacho tiri kunzwa kuti gwaturani mhosva ine 2 years back chii ichocho chinoitwa navamunangagwa vamunangagwa dai vari vamwe vanyara vava nenyadzi tiri kukumbira nyadzi pamusoro penyu purezidendi nyadzi ndodzatakuto kuchemera iwo kuti dai dzakubatai masiyana nezvizvarwa zvezimbabwe
pastudio 7 pastudio 7 apo ndinoda hangu kuti nditaure nenyaya yekuadhaputwa kuri kuitwa vanhu haa kuti mubvunzi vezano kakupedze nguva iye munangagwa pachakwede naari umwe aimbotaurawo nezvazvo taasikambotauri nezvazvo chii vanhu havanoushinge ava vano mwoyo yakaomarara varume ava ka varume ava havanei nezveupenyu hwavamwe vanhu chavanoda chete chavo kuguta iko zvino unowo chavaa kusunga Henrietta Rushwayo vaa kuda kungotsvaga chete kuti chizvinzi Zimbabwe yakanaka apapa vamai ava vaya vanovakutadzo kukwikwidza vaya ava ava vaikwikwidza vari independence vaya kubva kutripu kumdc ava hatisi kuziva chavanorwa pamaadhapthon anoitwa kutriple c unonzwa vachitosaidhi rokuzano kana makapuhwe mari pamwe chete nahope yeruchingono idyai makanyarara
mamuka sei komuri yese yezimbabwe anokwasai ndibaba vamwoyo neni ndinozere nokuchema nokutambudzika kukuru nechimiro chiri kuitwa munyika yedu ino yezimbabwe kuona kuti kune vanhu vari kungombunyikidzwa ukuru wakafira mberi vachibayiwa vamwe vachishayikwa zvachose iri nhau yakashata zvikuru mukati menyika kana muchinge mamira makadai tiri pasishoni yakaipa zvikuru ndikada kuchingomuka vanhu vanonzi havazi kwani mapurisa asingavatsvagi vasingazoti ndivanani zviri nyore kuti mangwana kumukewo rimwe boka richamukirawo rumwewo rudzi zvatiri kuona rimwe boka riri kumukirawo rumwe rudzi zvinhu zvakafanana chingozvinyararwa hazvina kunaka kuti vanhu vazopepuka bako mvura yanaya paurawa minista kana paurawa mp kana paurawa evhaisi kana purezidendi chaivo nokuti maitiro akadai maityiro akaipa zvikuru muri kuberekwa hondo mukati menyika zvishoma nishoma
uyo anonzi munangagwa uyo ka akaita munyama anogona kunyura neicc ii yaakumudai yaakumutsvaga iyi nhauya yaendeswa nanhingirikini nahilema kuicc ii rememba kuti munangagwa ane nyaya dzegukura hundi rememba kuti ane nyaya dza2008 rememba ane nyaya dza2018 rememba muzimbabwe iko zvinezvi masiyaiwo ari kuoneka achitomuka nepfuti apa vairamba kuti havasiro vari kuuraya vanhu asi apa musiyaiwo yakatozikanwa katsande uyu nekajese uyu so zvese izvozvo zviri kuzikanwa ende zvaapa chena manje kuti ZANU PF haina kuhwina maerection yakabirira maerection saka zvese zviri kuzikanwa wanzi adhonzerwa kuicc nyaya zhinji dzamunangagwa dzichabuda unobhadhara munhu 2 billion nyika haina zvipatara zvakafa zvikoro zvakafa uye iwewe chai chaiye nyika ine zvikwereti kuworld bank kuafrican bank so saka baba avo vakaita munyama baba avo kavo avo baba vanonzi ed avo kavo vachabva pachigaro vasina mufaro mugabe akabva ane mufaro zvishoma asi ava baba ava kangoma kakanyakurira kauda kuputika handei ndatenda baba chinogurei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Panoratidza sekuti munharaunda yeSahel mave nekudzokera sure mune zveutongo hwejekerere kusanganisa kukuduburwa kwehurumende munyika dzeMali, Guinea, Burkina Faso neNiger. Mutevedzeri wegurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vanoona nenyaya dzemuAfrica, Amai Molly Fair, vakaudza paramende yeAmerica kuti pane zvinhu zvinokonzera kusagadzikana mune zvematongero enyika munharaunda yeSahel, vachiti chinhu chikuru chinokonzera izvi ihurumende dzakaita zinyekenyeke, vachiti nyika dzose dzakakudubura hurumende dzakambozviita munguva dzapfuura. Amai Fair vanoti hurumende zhinji munyika idzi dzakanga dzichiita zveuori, dzichitadza kuwanisa vanhu zvavanofanirwa kuwana, dzichishaya hanya neutongo hwejekerere, vachizviwedzera makore ekutonga kana nguva yavo yokubva pachigaro yapera, pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Kumbunyikidza nekushungurudza vanhu kunoitwa neIslamic State pamwe nebazi reAl-Qaeda rinozivikanwa nerekuti Jnim, pamwe nezvikwata zvematsotsi akapakata zvombo, zvakavhiringa hurumende nevanhu munharaunda iyi. Vanoti vakuru vemauto anotonga anotendeka zvaanoti kutadza kweutongi hwejekerere sechikonzero chavo chekutora masimba ekutonga, vachiti chokwadi ndechekuti utongi hwemauto hakubetseri upenyu hwevanhu. Amai Fair vanoti utongi hwemauto hunokonzera hurombo muvanhu uye hunosiya vanhu vasina kuchengeteka, vachiti uwandu hwevanhu vanofa mumhirizhonga dzezvematongero enyika hwakakwira nezvikamuzana nemakumi mashanu kubva muzana 150% muMali uye nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% muBurkina Faso mugore ra2022. Vanoti zvakare mirishonga yakanangana neveruzhinji muMali yakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana 38% gore rino, uye zvizhinji zvichikonzerwa nemauto eMali pamwe neWagner Group. Ukuwo mirishonga muNiger yakakwira nezvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% mwedzi wakatevera kukuduburwa kwehurumende. Amai Fair vanoti America iri kushandira kuti nyika idzi dzidzokere kuutongo hwejekerere, vachiti muNiger America iri kushanda nesangano reECOWAS, vachiti sangano reAfrican Union nemamwe makomishini munharaunda iyi madzisahwira mukudzosa utongo hwejekerere munyika idzi, vachitizve gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakasangana nemakurukota enyika dzeECOWAS anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kukurukura pamusoro penzira yokutanga zvakare kubetsera nyika dzinotora matanho ekudzokera kuutongo hwejekerere. Vanoti America iri kubetsera vanhu veNigeria mune zveutano nechikafu, vachiti nyika dzemuSahel dzinokosha muukama hweAmerica neAfrica. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushishikana zvikuru pamusoro pevanhu vemapata anopikisa vari kuramba vachibvutwa nekurohwa. SADC ichaita musangano wayo mukuru muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti varambe vakasimba mukuita basa ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Nkomo nenhau dzeIsindebele.